Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chiri kunyanya kutishungurudza inhaurwa yokuti vana vedu havari kukwanisa kupinzwa mabasa ivayo. Matombo ari kutorwa iwayo, njira yavari kufamba nayo haina kana kugadzirwa.
Masangano eMedia Center nere Shine Faith Based Organization anoita musangano nevagari vekwaMutoko nedonzvo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo.
Vanhu vakaruza chivimbo nehurumende yavo navatungamiriri vayo, hapana kunosvika upfumi kwenyika. Saka jaya dzokunge vachinyepa namanhamba aya hadzina kwadzinotisvitsa.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira bazi reZimbabwe National Statistics Agency kuti rigare richiudza vanhu chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi munyika.
Muno mugore ra2023 kwapera makore 23 vhura goviwa, asi tikatarisa shure ikoko hatinyatsi kuona kushandiswa kwakaita vhu kwakavandudza pfuma yenyika.
Nyanzvi dzezvematongero enyika dzinoshora Zimbabwe Land Commission pamusoro pegwaro raro rinoratidza kushandiswa kana kusashandiswa kuri kuitwa mapurazi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reMedia Center rakabatana nesangano reShine Faith Based Organization nezuro vakaita musangano nevagari vekwaMutoko mudunhu reMashonaland East nedonzvo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo pamwe nekubvunzurudza zvakawanda maringe nekushandiswa kwemari yeruzhinji, zvirongwa zvehurumende, budiriro, utano nedzidzo. Mutori wedu wenhau Pasmon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wakaitirwa panzvimbo yemabhizimusi yeMutoko Senda uye wakapindwa nevashandi vehurumende vanosanganisira vemuhofisi yaMudzviti mudunhu iri, vekubazi rinoona nezvenyaya dzemadzimai masabhuku pamwe nemakanzura. Madzimai ekumaruwa akapoteredza Mutoko Senda nevechidiki vakapinda ugungano iri vachitaura nhunha dzavo. Hurukuro dzakabuda mugungano iri dzinoratidza kuti vechidiki vakawanda havana mabasa. Makambani ekunze anochera zvicherwa munzvimbo iyi anosanganisira ekuChina haasi kuwanisa vagari ava mabasa, kushayikwa kwemvura yakachena nezvimwewo. Mumwe mugari womaMutoko, amai Enara Melody Capito, vakati zvinosuwisa zvikuru kuti makambani mazhinji ari kutora zviwanikwa zvavo zvinosanganisira matombo ekuvakisa, asi vechidiki vasingawane pundutso kubva mazviri.
Tiri kunyanya kutishungurudza inhaurwa yokuti vana vedu havasi kukwanisa kupinzwa mabasa ivayo. Matombo ari kutorwa iwayo, njira yavari kufamba nayo haina kana kugadzirwa.
Mumwe wechidiki akapinda musangano uyu vatafadzwa Makwara vakaudza Studio 7 kuti vechidiki vakawanda havana mabasa kunyange hazvo nharaunda yavo yakatekeshera zviwanikwa zvinogona kushandura upenyu hwavo, vachiti hurumende dai yavapawo mikana.
Nauya tokutaura pano pazuva ranhasi tokutaura nhau dzemayouth. Mayouth mazhinji iko zvinezvi haana mabasa. Saka ndosaka mukuona vazhinji vari kudhakwa, vari kutora zvinhu zvinodhakwa. Saka taikumbirawo kuti dai hurumende yabatsira mayouth.
Vanomirira Ward 11 mukanzuru yeMutoko vaItai Rutsito vakati kanzuru yavo iri kushanda kuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena kuburikidza nekuchera zvibhorani mumawadhi ose ari mudunhu reMutoko.
Vanhu takati tiri kukwanisa kuvadhirira mabhoozi each and every ward. Like right now we have 29 wards in Mutoko District Council. Each and every ward we have got a bore which we drilled. Right now tasarwa nokuinstalla, but some few balls agape instoro agudu kwanza kushanda.
Vanuna nizu kufambisa kumabasa, musangano renaraunda ye Mutoko, Reshine Faith Based Organization, vakwanisa idende, vakati masangano avo, anokoshesa na urano izi.
Batushanda, tunuwanzo shanda, chibaraniza community nima leaders. Saka pa project, ino ye pakana program yotiku kita nasa. I program ya kanangana kuti ma watunga mili waka saruzwa wa kwansi kuwa na mukana ne wagari wa shitaurira na nyaze buliriro ni kupana fungwa kuti nyaze buliriro zingafambiswa sei uye zvimwe zvinopomiswa kana kuti zvinokumikidzwa pamwe pachitswa saruzo zvinobuda here.
Mukuru wesangano remedia center va Ernest Mudzengi vakati chirongwa chavakaita nezuro ichi chakanangana nekupa vagari mikana yekutaurirana nevatungamiriri vavo vavakasarudza munguva yesarudzo vachibvunzawo pamire urongwa hwebudiriro sekuvimbisa kwavo apo vaitsvaga rutsigiro. Mutoko nderimwe rematunhu munyika ane zvowanikwa zvakawanda asi vazhinji vachiri kunonga svosve nemuromo. Sangano remedia center rakaparura chirongwa ichi muna chivabvu gore rino richitsigirwa nesangano reEuropean Union. Pare zvino chirongwa ichi chaitwa mumatunhu maduku anoti Hurungwe kumashonaland west, Zhombe neGokwe kuMidlands province pamwe nechipinge kumanikaland. Ndakamira Studio 7 kwaMutoko mashonaland east, ndini Pasmo Ndlovu.
Zvimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoshora hurumende pamusoro pekusaudza vanhu chokwadi maererano nemamiriro akaita zvinhu zveupfumi munyika, zvikuru sei mashoko emamiriro ezvinhu zvine chekuita nezveupfumi. Nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Busi Gomes vanoti kupima kudhura kwezvinhu tichishandisa dhora rekuAmerica nedhora reZimbabwe hazvibudisi chokwadi pamusoro pemitengo yezvinhu munyika. Ukuo vanodzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuudza vanhu chokwadi kuitira kuchengetedza kuvimbana pakati payo neruzhinji rwevanhu, vachiti chokwadi chagara chichionekwa nemutengi anenge apinda muchitoro.
Kuudza vanhu manhamba zvoupfumi hwenyika tingati okukwira kwezvinhu nokudzaka kwezvinhu munyika asiriwo kunokonzera zvinhu zvakawanda chaizvo zvisina kunakira ufumi hwenyika, nokuti zvinoitika pamanhamba iwayo okukwira kwezvinhu nokudzaka kwezvinhu inflation ndozvokuti anenge akatarisiswa navamabhizimusi omuZimbabwe pamwe chete noukunze kuti vavone kuti vowedzera kuramba vachirima mari dzavo here kuinvesta munyika kana kuti vombomira tinoti de-risking iya. Saka nokufamba kwenguva vachiona kuti hurumende haisi kutaura zvechokwadi, vanobva vazotinyangwe zvazvo vanga vane chido chokukudza mabhizinesi avo kana kuramba vachienderera mberi namabhizinesi avo, vanozozvirega izvozvo hufumi hwenyika hunenge hwakutanga kudzaka. Zvine uwanza zvavonekwa kunyanya mudhora renyika, mari yenyika kusimba kwayo kunenge kuchiratidzavo kusimba kwoufumi hwenyika. Saka rumwe rubetsero runenge ruchifanira kunge ruchipuwa nyika zvichienderana namanhamba anotaurwa nenyika echokwadi arwuzoendi kana hurumende ichinge ichitaura zvinhu zvisizvo, kuti zvinhu zviri kudzaka, zvinhu zviri kustabiliza, izvo zvisiri kudzaka. Zvekare ufumi hwenyika huchiramba huchidona.
Saka Profesa Masocha, kana izvi zvikaramba zvichiitwa, chii chinoitika kune zveupfumi?
Zvinozoitika fundo zvokuti vanhuwo zvavo vakavapo muZimbabwe kana vamweupfunza vanoda kubetsera kurima mari dzavo vanozoshayiwa chivimbo nenyaya yenyika, kuti uku kunyika uku inotongwa navanhu vasingahusisi zvavanotaura, kuti vanotaura ivo kuti ufumi hunofamba nenzira yakadai yakanaka, ihwo husina kunaka. Saka nyika inobva yaruza zvakawandisa chaizvo, inoruza rubetsero, nhamo dzavanhu dzinoramba dzichingowedzera sokuona kwatiri kuita isu. Zvekare kushayikwa kwamabasa kunoramba kuchiwedzera zvozokonzera zvinhu zvakawanda zvatinoona zvinoitika umbavha kushandiswa kwezvinodhaka navana nokuda kwokuti hapana unenge achava nechivimbo norubetsero runechibva kuhurumende kana nenhau dzinenge dzichibva kuhu
asi Professor Masocha ivo vari muhurumende vangadire kubudisa ruzivo nemanhamba asiri iwo chii chavanowana mazviri
chinangwa chavanoripota manhamba iwavo vanenge vari muhurumende ndechokutamba politics dziyaidzi kuti vagonze shuwa vanoshanda handiti maona kuti manhamba avari kutaurawo upfumi kwenyika asvika pakati aimbova pakati saka vanhu vanozvifunga ivo vega kuti zvakavanakira ivo chete kuti zvihwikwe kuti varumbidzwe ndizvo chete zvavanofanira kunge vachitaura zvekare inogona kunge iri nzira yokuviga uori hwavanenge vachiita navamwe vavo kuti vakataura kuti upfumi huri kubudira nenzira yakati saka usingadi kubudirira usimbe hwake ivo vonokora norweseri hatiti maona zvekare inenge iri imwe nzira yokunge vachidhaivheta pfungwa dzavanhu kuti vanhu vasatarisa kumashandiro avo mamwe asina kunaka kana kune zvimwe zvisina kunaka muzimbabwe vaakutarisa zvinenge zvaakuita kuti zvikurumbire izvozvo zvamanhamba kuti upfumi hwakamira hwakati hwakati tiri kusvika kuvision 2030 yatinoona kuti kusvika kwaya kunonetsa kusina magetsi kusvika kwevision 2030 kunonetsa vamabhizimusi vasingavudzwi chokwadi chezvine zvichiitika navanhuwo zvavo muzimbabwe vasingavudzi yatinoti consumer confidence iyei
Professor Masocha chii chinoitika kana vanhu vasisina chivimbo nehurumende yavo
vanhu vakaruza chivimbo nehurumende yavo navatungamiriri vayo hapana kunosvika upfumi hwenyika saka nyaya dzokunge vachinyepa namanhamba aya hadzina kwadzinotisvitsa dzinoita kuti ruzhinji rwavanhu hunge huri kwahwoko vatungamiriri vari kwahwo vozoita vatungamiriri vasina vateveri zvatangoona isu kuti panotaurwa zviga mitemo yemari iyai mamhezha ayaya hurumende inotadzika mitemo iyi vanhu namabhizinesi vanoendawo nezvavo vanoita zvavo anguva mazvokuda
nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 nyanzvi dzezvematongero enyika dziri kushora komisheni inoona nezveminda yezimbabwe land commission iyo yakasvitsa gwaro retsvakurudzo yaro yeinformation management system audited farms database kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro tsvakurudzo iyi ine chekuita nekugoverwa kwakaitwa minda nekubudirira kwakaitwa nevakapiwa minda kuchengetedzwa kweminda nesango nezvimwe mukuru wekomisheni iyi komishina Tendai Ruth Bare vakaudza vatori venhau kuti zvakavatorera makore mashanu kuita tsvakurudzo iyi
Land Information Management System is a database that we created from auditing agricultural land vested in the state, which excludes communal land. And this is a constitutional mandate. We audit the farms over a period of 5 years.
Wanti wemapurazi atakaongorora hunosvika pazvinhu mazana maviri nemakumi mashanu nemana ane mazana mashanu nemakumi matatu nemapfumbamwe 254,538 tsvakurudzo yatakaita ine chekuita nekugoverwa kwakaitwa minda kwairi budiriro yakaitwa nevakapiwa minda kuchengetedzwa kweminda nemasango kuwaniswa rubatsiro rwekuti varimi vagare zvakanaka vachiwana unyanzvi hwokurima zvikwanisiro semakiriniki nezvikoro nemigwagwa takatarisawo nyaya dzemibatanidzwa nekudimburirana Makandiwa
avo vange vari mukuru wezimbabwe land commission komishina Tendai Ruth Bare mumashoko avo kuvatori venhau mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Uraya Izembe kuti tinzwewo maonero avo.
Zininga, ina ndioni gwaro reongororo yezvakabuda muchikwata cheLand Commission chekushandiswa kwevhu iro rapiwa kumutungamiri wenyika nehurumende nhasi. Nendava yekuti muno mugore ra2023 kwapera makore makumi maviri namatatu vhura goviwa. Asi tikatarisa sure ikoko hatinyatsi kuona kushandiswa kwakaita vhu kwakavandudza pfuma yenyika.
Sei muchidaro, Dr. Zembe?
Hurumende iripo iko zvino iyi haina simba, zivo kana mukana wokuti ipenengure dutu reongororo yakaitika iyi yamataura kuti 254,538 farms dzakarekodhiwa naiyo Land Commission gore rino iro iyi.
Asi ongororo yakadai haina chaingabatsira nyika here pari nhasi?
Basa iri basa guru sarakaitiwa, saka hurumende iripo iyi yava nenhetemwa uye haina vanozive basa zvokukwanisa kupenengura nokushandisa zvakabuda mugwaro iro reongororo iyoyi zvinobetsera nyika mugore rino ra2023.
Iko kare kwacho minda yacho yakambenge yakagoverwa zvakanaka here?
Zviripo ndozvokuti minda haina kumbogovewa ichiteverera mutsara wegwara rakanaka. Kaita nhandasure tinoona kuti uyo mutungamiri wenyika neboka rezanupf waichivapo Robert Gabriel Mugabe nguva yacho kumakore ama2000 uko wakashandisa hasha iye neboka rake vakaita vhuro kubvuta kubva kune vairishandisa richipiwa kune vakapinda paminda ipapo. Zvakaitwa zviri zvemhirizhonga zvisina ongororo nenjere yakadzama uye zvisina kuona kuti unokwanisa kushandisa vhu ndiani uye riri gwara ripi. Saka zvakangoita zviri zvejambanja yavakataura kuti jambanja kana kuti hondo yeminda, zviya zvokungobvuta nokungokumba zvisina urongwa hwakanaka kuti twasa. Saka pane gakava rakaitika sezvatinoziva. Asi kubvuta kwacho kwakanga kwakanangana nezvamatongerwo enyika. Saka nhengo dzomusangano wezanu pf ndo dzakazvipavhu vachingorovera hoko pose pose vachibvuta vhu iroro. Saka hakuna jekerere yakaitika pakugovhura kwevhu.
Ko ivo vakapinda muminda iyi muchitarisa pazuva ranhasi vari kuishandisa nemazvo here?
Hatinyanyi kuona tikatarisa makore makumi maviri namatatu adarika kuti chaizvo chiri kubuda pavhu apa chichibetsera fume yenyika chii. Zvakangobetsera vashoma nendava yekuti vazhinji vakakundikana kushandisa vhu vasina zivo. Saka vakandoteme minda nokundovhime mhuka vasina zvishandiso nemidziyo yakakwana. Tikaona zvivachizo iyo hurumende ichizoti inokupa midziyo yokushandisa pamapurasi kunguva dzana Bakosi dziya mukuru webhanga renyika vari vana gono vachitora matarakita namahara nemimwe migejo, asi hazvina chazvakabudisa zvinobatika nokuti iko zvino vanhu vashomanene vanokwanisa kushandisa vhu irori richipa pundutso.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvinoshamisa ndechekuti ZANU PF iri kuda kuzama mara ndezvipane zvese kuti ingoramba iri mupower pachitiko vanhu vacho vane vainofanira kuitira zvakanaka ivaitire zvakanaka ive nyika hapana kuti mari dzemabaelections ndodzi mari dzakatowandisa dzikudiwa bati kolera iri kuuraya vanhu havana basa nazvo nhabvuri haichatambiwi zvakanaka munyika nyika dzese dzikutoshora kuti zimbabwe haisitina magiraundi akanaka mvura ari kutambirwa ichinziri pahomo ichakuna narwanda but hurumende hachine chekuita nebudiriro yenyika hapana zano hapana zvainokuita asi kumhanyidzana bezivendei kuta makwikwi nekuti ingogara iri mupawa
pastudio 7 apo mamuka seiku mamuka seiku majaji edu ekuzimbabwe aya iyoyo haikoti vana ataonda chitapi ava unoreseva judgment sei nyaya iri kupisa munyika saizvizvizvi ada kutanga ambondonzwa mabhosi ake vana lukumalava nana ed kuti todini ndoati ishabangu ahwina kese ere haisi nyaya yekuti unoreseva judgment nyaya ine by elections in 2 weeks time unoreseva judgment nyaya iyi iri kuhoti kudaro sei vedu weka muchaona trust me judgment ichapiwa inichafevha shabangu utadza kuziva kuti chii izvo ane ambondobvunza mabhosi ake enough is enough vanhu vamwari let's rise against ZANU-PF against misgovernment necorruption and abduction ndini joma pajobek
dambudziko rakaita vanhu vezanupf vana mukoma jonga vana mukoma tanonoka vakaita dambudziko rekupa masimba munhu anenge achitungamirira bato kana mukaona pavanoita makongresi vanhu vezanupf vanoita zvokumanikidzwa kuti itai munangagwa ndiye achamiririra bato kubva munguva yamugabe havatauri nekodzero dzavo nepfungwa dzavo vanhu vezanupf zviya zvokunzi avhoterwa ndi munangagwa kuti amirire bato zviya ndezvekunyeba vanoita zvokufoswa zvangobva kukomandi yevatungamiriri kumusoro ukaita zvako wega muzanupf unofuma wakafa saka vanhu vezanupf ivo pachavo masapota nevanhu vezanupf vanotozviziva kuti zanupf haichakwanisa kutonga yaneta yakundikana but kuti vataure pachena kuti zanupf yaneta kana kuti iwo wabude kuenda kunojohwina rimwe bato vanotya kuurayiwa saka dambudziko ravakaita nderekutungamidza munangagwa pamberi kuti atungamirire bato rezanupf yanyura manje nokuda kwamunangagwa zanupf amhene ikoko ndatenda baba chinokure
kwazovai pastudio 7 nemi mose vashamara remuri pano nevateereri nyangu da kutaurawo maonero andiri kuita apa mutongo uchabuda patriple c apa panyaya yashavangu nguva iri kutsvagwa nemajaji iyo inguva yekuti vanobvunza kuzanupf toita sei nemutongo wacho saka vanhu vanenge vangonange vachidrivewa saka vada kutanga vabvunza kuti totora ruti ipi because court iyo angori driver
makadii vana mukoma hwande nana mukoma jonga netimu renyu rose ndaikumbirawo kubvunza kuti ko panyaya yeuyu anonzi anozviti changu chimuti chapinda chapinda ari kupinda mubai election yekumabvuku zvinobvumirwa here pamutemo kuti munhu asina kumbobva akwikwidza pamabai election akutongoonekwa akarejista kaf pati yake yotongobvumwa nezeki otokwalifaya otongopinda neyake pati zvinobvumirwa here pamutemo kouya vachabangu ava vanozviti ndivo vakarikola kumabvuku kwacho vobva varega kuisa kandidheti yavo ko iyo zeki iri kumbotiwo chii kana vakarikora nzvimbo vorega kuisa kandidheti yako zvinenge zvichirevei kouyawo ivo matare vanoziva nozvomutemo kubva high court nesupreme court nemadzivira ainoita zvomutemo inenge ichidzomuti ndiani chabangu asina kumbobva aisa kandidheti yake kunzvimbo yaakarikola zvinenge zvichireva kuti dotizivisaiwo imi westudio 7 kuda ruzivo hwedu hushoma
mangwana pastudio 7 mangwana vakomana kanyaya yekuzimbabwe yakaipa munhu anongozvichavango kai haazivi zvaanotaura chaizvo haazivi kana iye achiti cc yakabva mumdc zvakangochinja zita chanesa but ndeimwe chete anogwara here anoziva kuti isati anofungidza kuti hatizivi here vakari mdc chini ndio waka tora mawa ya ofisi ya chamisa aga fuma ya chupato ano kuwara uidomu kwele cha kwele ufungwa cha wangu asisa taura kwa mwisi kutoka tere ya muna angaku asisa no taura
the studio 7 magadi magadi wanaju mkakandimiri nufara ni choka nisha muna kipapachena dansi kwa nyaya ya nga ishitaurwa mwurumanga ishitaurwa kuti mavenda afane kuzivis kwa nukuti shaka kwa nisa kutiva mwela na wazizi kupasi wabudiri mune zimu ichocho icho kwa adi jeje Zimbabwe nana muna nga kwa uori wega wega na yo kanzula wanungula kujirani pasi nga kwa nisa kujirika wanutikilo kudiza sayai wa ntinotenda nukukutisa choka njaka naka kuna kumao ntitarwe ni kajokoto
Izo zange zili fungwa zivangwe vatereri zisine ne Studio 7 isu atina kwa taka rere kera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number tinoti plus 1-202-465-0318 mucheti uza azwa munofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, the away. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure mechibvumirano chakaitwa pakati peIsrael neHamas chekumbomira kurwisana uye kusunungura vamwe vakapambwa, mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vazivisa kuti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi vachiti pamwe chibvumirano ichi chichatanga kushanda mangwana nemusi wechishanu. Chibvumirano ichi changa chapanyika zhinji tarisiro yekuti pamwe zvinogona kuti paitwe nhaurirano dzekugadzirisa zvunhu munharaunda iyi kwemakore mazhinji ari kuuya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyika mbiri dzinonyanya kupa zvombo zvehondo kuUkraine kupfuura dzimwe dzose, America neGermany dzazivisa kuti dzicharamba dzichibetsera Ukraine. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dziri kuyambira kuti America neGermany dzichazotanga kuonekwa senyika dzinoda kuti hondo iyi irambe ichienderera mberi pachinambo chekuti hondo iyi ipedzwe. Izvi zvinotevera kushanya muchivande kuUkraine kwakaitwa negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin, uko vakazivisa kuti America yapa Ukraine zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica kuti Ukraine ishanise muhondo yayo neRussia. Zvonguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reMedia Center rakabatana nesangano reShine Fed Based Organization vakaita musangano nevagari vekwaMutoko nedonzo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira bazi reZimbabwe National Statistics Agency kuti rigare richiudza vanhu chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Nyanzvi dzezvematongero enyika dzinoshora Zimbabwe Land Commission pamusoro pegwaro raro rinoratidza kushandiswa kuri kuitwa mapurazi munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.